cha tinoda kupawa na weZimbabwe upenyu hwakanaka noupfumi kuti huve munyika wemunhu wese. Zvamunoona ndozvokuti hondo yakauyewa shuwa, vanhu vakawanda vakabata nepavanobata kuti tikwane kuwana rusununguko, asi vazhinji vamwe wacho vakarwa hondo wacho vari kutambudzika iye zvino. Saka isisu tiri kuda kuti kana bato rauya rione kuga kwakaita vanhu, noti kuti isisu titi vanhu iye zvinezvi ngavachende vanogara mumugwagwa futi. Munoziva nguva dzana Smith vanhu vatema kazhinji vanga vari mabeggers vachingomira vachingokumbira zvinhu mumugwagwa. Ndo zviri kuitika iye zvino. Saka isisu tiri kuda kuti kuve nebato rine hanya nevanhu.
Bato renyu ringatarisirwa kukwikwidza zvinzvimbo zvipi?
Isu tuda kuti kwana takwanisa kuisa wanopinda muparliament ma MPs anokwanisa kuita 2/3 of what's required, but tichiona kuti vanowina vanokwikwidza na president wachanofanga achikwikwidza zve.